ndinopuwa chinhu chikuru chinofanira kuitwa chokutanga ndechekuti vasati vaenda kunyika dzekumavirira kundotsvaka rubatsiro vanofanira kutanga vazvibatsira ivo vanhu vemuzimbabwe ivava vanhu vegovernment yeunity ende kuzvibatsira kwavanofanira kutanga kuita kudzosa nyika murunyararo kudzosa nyika mune inonzi rule of law kudzosa nyika kuti vanhu vagaridzane zvakanaka pasina anovhiringa kodzero dzemumwe vanhu vachitevedzera mutemo vanhu vachigara mukunzwanana mukuwirirana asi kana vasati vatanga vagadzirisa rule of law vasati vagadzirisa nyaya yekodzero dzevanhu vasati vasunga avo vari kuramba vachityora kodzero dzevanhu hazvina zvezvinoshanda kuti vandoti vawirirane nevanhu vekuamerica vanhu vekubritain vanhu vekuaustralia asi muzimbabwe musina kuwirirana vanhu vemdc vanofanira kunzwisisa chinhu chikuru kuti vanhu vavari kutamba navo mugovernment yenational unity avo vakafanana nerwaivi atingati pachirungu political chameleons vanochinja mavara nguva nenguva zanup f ngaive nevara rimwe mdc ngaive nevara rimwe rokuchengetedza runyararo munyika nokuti vanhu vagarisane zvakanaka
hurumende yeaustralia nezuro yakati yakubatsira iyo hurumende yemubatanidzwa iyi ichiipa mari zvinova zviri kurambwa nedzimwe nyika dzekumawirira uyezve mutungamiri wetanzania vajakaya kikwete nhasi vataurawo mashoko iyaya yekuti zimbabwe inofanira kubatsirwa munoona nyika idzi dzichikwanisa here kuita kuti zvinhu zvinge zvichinge zvinonyevenuka muzimbabwe
aiwa chinoita kuti zvinhu zvinyeveneke muzimbabwe hadzisi nyika idzi chinoita kuti zvinhu zvinyeveneke muzimbabwe maitiro ava mugabe nezanup f okurakudza kuti vachinja nyaya yavo yemhirizhonga nyaya yavo yekuvhiringidza zvunhu nyaya yavo yecorruption nyaya yavo yekutadza kugara nevamwe zvakanaka zvichiindirana nekuti attorney general ari kuobserva rule of law segweta guru rehurumende noti kungosunga vanhu zvavaita kuna navabheneti
asi varwanya vatsvangirai nevamwe vavo vorohwawo here neshamu iyoyi
kana vatsvangirai nevamwe vavo vakagota moto wembavha ngavarohwe neshamu iyeyo isusu tinoda kuti vatsvangirai vasagota moto wembavha tinoda kuti zanup f varege zveumbavha vagote moto chaiwo chaiwo unogara nevamwe vanhu vese